chikoro dziro iyi inouya apo vamwe vari kupomera amai Grace Mugabe mhosva yekukonzera kusawirirana mubato rezanu PF nemunyika. Mazuva apera, amai Mugabe vakakonzerawo mutauro pasi rose apo vakarova umwe musikana, Gabriela Angels, kuSaint Johannesburg mushure mekumuona aine vana vavo vakomana muhotera. Vamwe vanoti izvi hazvi pechimiro nechiremerera kumudzimai wemutungamiriri wenyika. Vataura nestudio 7 vati vari kurwadziwa zvikuru nekurasikirwa nambuya Muzenda. Amai tarisai hungo yekwamucheke mumasvingo vanoti nyika yarasikirwa namai chaivo, uye vakurudzira mai Mugabe kuti vadzidze kubva kuvakuru ava.
Kutangira zvese tinoti tarasikirwa nenyaya yamai Muzenda. Mai Muzenda vanga vari role model kumadzimai, vanga vachibata munhu wese semunhu zvisinei kuti unobva kumapolitical parties akadini. Ukatarisa izvi unoona kuti vanobva kumapolitical parties akasiyana siyana vauya kuzochema mai ava nokuda kwounhu kwavo kwete nebato, vachema nomunhu wese jekerere zvisinei kuti unobva kupi from political divide. Mashoko anoiva apa kuna amai Mugabe ndeyekuti dai vaemuletawo kana kuti vakopa zvazviita mai Muzenda unhu hwavo, vanga vasingapopoteri vanhu, vasingatuki munhu, vasingaitisei, vachingotora munhu kuti munhu upachake. Saka unhu hwamai Muzenda dei hwaigonawo kuti hwatapukira hukaenda kuna amai Mugabe. Vakopawo zvinoitwa namadzimai echikuru zvingava zvinhu zvakanaka, nokuti zvinhu zvavari kutoita zviri kutinyadzisa senyika.
Vamwe vazhinji vanoti mbuya Muzenda havana kuda kupindira nyaya dzezvematongerwo enyika apo murume wavo achiri mupenyu, vakaramba vari mai vakatsiga vachiyananisa nekupanga mazano kuvana nevatungamiriri venyika. Mutauriri weNational People's Party kana kuti NPP vaJefferson Chitando vakurudzira madzimai evatungamiriri vasara kuti vazininipise sambuya Muzenda.
Tinoda kuti tinohomba nokurasikirwa namai Maudi Muzenda, madzimai vaVice President vaMuzenda. Mai Maudi Muzenda tinovaziva vari mai vanga vari mai vakatsiga, mai vakanga vakazvininipisa, mai vakanga vachichengeta nherera, mai vakanga vachitarisa kana mukaenda pachikoro chemupandawana munondowana vana vazhinji zvikuru vakabvapo vakapinzwa namai Muzenda. Saka izvizvi zvinoratidza kuti mai Muzenda mukatarisa pavana vavo vese vavanavo vakasara vacharera vachachengeta vaMuzenda vari panguva yokuvhurirwa kuti itwa nerusununguko. Izvi iwo utaona rusununguko, mai Muzenda havana kuda kuenda kumberi, vakaramba vakabira somudzimai akatsiga. Zvinova zvakasiyana nezvetiri kuona zviri kuitwa iko zvino nevatungamiriri vatinawo vamadzimai aripo. Tinotarisa kuti dai zvazvichibvira vana mai Mugabe, vana mai Munangarwa vaona kuti aiwa handisi nyaya yekuti vanoda kupinda mune zvematongerwo enyika, asi kuti vanoita ivo kuti vaumbe ukama navanhu.
Rambisai Mugova anoti mbuya Muzenda ndoumwe wemadzimai evatungamiriri vakare vashoma vange vasara vaiva vakatsiga vachiyananisa vamwe sevashakabhu amai Sale Mugabe, mudzimai wekutanga wemutungamiriri wenyika, pamwe nambuya Mafuyana, mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoshua Ngomo.
Mai Muzenda ndimai vakazvarwa vakava mai vakatibereka vakava mai vane dzidziso. Tinoti mai takasikirwa negamba guru nekuti tinovaverenga ivo nana Sale Mugabe nana mai Chinamano, ndo madzimai anga achiratidza hunhu, vane respect nenyika, vanga vachida nyika nemwoyo wayo vasingainyadzise senge zvaakuitika mazuva ano kune mamwe madzimai echidiki vari kuita overpower. Simba ravanaro vachiriita ravo rinofanira kuva rinoremekedza nyika. Saka tinoti tarasikirwa sevanhu vemasvingo. Tinoti zororai murugare kuna amai, dai Mwari akuitirai nyasha, zororai murugare.
Mbuya Muzenda vachemwa nemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana, utungamiriri hwavo hukavarumbidza vachiti vaisapindira munyaya vachitora mativi. Mutungamiriri weNDC vaMorgan Tsvangirai vakatobata mavo kumba kwaMuzenda kuHarare, apo mutungamiriri weNPP amaJoyce Mujuru vakavarumbidza vachiti tsika dzavo dzanga dzakanaka. Studio 7 haina kukwanisa kubata amai Mugabe kuti vatipewo maonero avo papfungwa dzevanhu vemasvingo. Mbuya Muzenda avo vakashaya musi wemuvhuro vasiya vana vatanhatu, vazukuru makumi maviri pamwe nevazukuru gumi nevashanu. Kurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vafidzinzikira mai vaudza mhuri yekwaMuzenda kuti poetibro yebato iri yati vaitogamba renyika uye vachiri kuradzikwa kumarinda eHeroes eka nemusi wemugovera. Takamira Studio 7 kumasvingo, tini Kandi Maramba.